Awa isi no wili lana nikuta uruwa kurubi kwa ni mnume the African Commission on Women and People's Rights nusare topsi sono lakiti yo mkuruwe nike Zimbabwe ngaza nizenda ngario arege ku sumuta diri ilikulita mtemo nekuti rinye shigaza kawanda nishino piringa maerano nekuti oregure mtemo maerano nishigashwe koko ako Africa Commission on Women and People's Rights nishigashwa kaita set declaration mere kufamsoka naka kumashoko nishigashwe kurusa mukana wakuti rino panisa kushandiswa justicio kupinda kusora muma shoko evandu kukanganisa kodera sino tiyo right to privacy kukanganisa osakare kungano kana right to association.
Sika tichitaura ne hurumende kana kuti ne gurukotare zvemitemo vaziyambiwa ari kuti aiwaka vanodaidzira zvirango vanogona kuti vanhu vakawanda vatorasikirwe neupenyu nekudaro vanofanira kuti varangwe zvakaomara.
Zvatinongotaura ndezvekuti nyika yezimbabwe haishandi yakazvimirira kana kuti island nyika yezimbabwe ine mukana uyezve ine zviga zvainokwanisa kushandisa kuti inge ichiyanana nedzimwe nyika hazviisi mumaoko ezvizvarwa zvenyika kuti nyika ipokane nemwe nyika kasi nyika mbiri dzinogona kupokana nyika nhatu dzogona kupokana zviri pautungamiri wenyika iyoyo kuti vagadzirise nhuna dzavanenge vanadzo.
Asika hurumende iri kutioka handiyo yega nyika ine mutemo wakadai zvokuti vanhu vese vanga vabva varova bembera vachiti Zimbabwe iri kutonga nedemo.
Aiwa isu tinoziva kuti kana bere roda kudya vana varo rinovapomera kuti vari kunhuhwirira kunge mbudzana. Chatinotaura isu ndechekuti mumuonero watiri kuita muzvara nhasi hazvina kunaka kuti munhu wemuzimbabwe ange anopedza upenyu hwese mutorongo nekuti ari kunzi ataura nechimwe chizvarwa chekune imwe nyika zvisina hurumende inenge yazvibhuyira kuti zvakaitika kupi kana kuti kunani ndeimwewo nhaurirano yemumwe musi kasi muzimbabwe inova iyo neutungamiri hwekutaura kuti tiri kuvakidzana nenyika dzepasi rose hatidi kusiya munhu wose kana ani zvake mubudiriro yenyika kana youya nezvigamba zvemutemo wakaita seuyu yaakuratidza kuti ibere roda kudya vana varo.